Tinoti makurokoto kumadzishe vawana maboti okubata kapenta. Nokuti madzishe ekweduo anotambura semadzishe emunyika yose. Saka navapiwawo zvokunzi chibatai apa muwanewo zvokuraramisa mhuri. Tovaita makurokoto. Hatina utsinye wokuti kana mumwapowo zvakanaka tozoti zvaipa anokuti apirwei. Madzishe edu toti ano makurokoto shandisai zvakanaka zvamapiwa izvozvo. Mubate matemba muchengete muriritire mhuri dzenyu. Ndofunga zvakanaka. Asi zvimwe izvo zvavavimbisa vamunangagwa zvemabasa. Ndifunge kuti mabasa vanga matanga kubhinga kuHarare kusina nekuumberengwa nekuavanobva kuese kuzishavane vamunangagwa kuna mabasa. Handiona kuti mabasa angazonzi avako kubhinga chirudzii. But tinotenda nezvo vauya nazvo. Zvibhorani ndakataura kudhara inini kuti zvibhorani haisi development. Isusu tine Zambezi River jonga. Zambezi River patakabudiswa muna Zambezi River muna 1958 takaudziwa isusu kuti mvura ichakuteverai kubva kwamabva uku. Haisati yauya. Haingatevere nezvibhorani nokuti chibhorani achiite tepu pamusha nepamusha. Hapana zvifuyo zvingamwa muchibhorani. Hapana irrigation yatingaite kuti tirime mukati megore rese nezvibhorani. Saka kungoitawo havo tinotenda vashoma ivo vanenge vawanawo mvura iyoyo kwemwedzi miviri kana mitatu nokuti zvibhorani they dry up. So kana vawanawo vanenge vangowanawo, thank you so much, but hamunangagwa ngavateerere nhoroondo yedu, ngavateerere zvichemo zvedu, vasauye nezvavanofunga kwavanobva vachiti ano ndio zvinodiwa nevanhu vekubhinga. Ngavauye kubhinga tovaudza zvatinoda. Vakaita zvatinoda ndofunga tingabva tafambirana. But aiwa hatingarambidzi vaenzi sekutaura kwangu. Thank you nezvasiyiwa nemuenzi. Ngavadzokeravo kwavanobva vaende, tichasara tichironga zvedu zvinhu zvedu kubhinga.
Tinoona kuti hurumende inenge yave kutarisa nyaya dzebudiriro mudunhu renyu rebhinga iye zvino. Tingati here zvine chekuita nesarudzo dziri kuuya dza 2023?
Handizive kuti makore ose aya 41 vange vachiisa focus kupi. Saka kuti iye zvino vazoisa focus kubhinga handingataura hangu kuti zvinei nemaelections a 2023. But ndoda kufungidzira kuti vamunangagwa vanofunga kuti kana vakaunza zvibhorani vakauya vakazoisa mairrigation avo, nokuti mairrigation avari kuisa aya ndeavo voga, haasi yevanhu vemubhinga, kuti zvinovapa kuhwina maelection. Handingati ndizvo zvichaitika, but tongoonawo kuti vari kuedza kuita sei. Asi zvatingataura ndezvekuti 2023 tichavakwapaidza zvavasati vamboona vamunangagwa. Chero vakauya ivo pachavo kuzomira kubhinga notice a member of parliament ndovarovesa zvavasati vamboona. So ndivo zvandingataura jonga.
Imi makwaniso here kunge muripo panga pachisvitswa zvekushandisa mukubata hove nezvimwe zvose izvi navamunangagwa?
Ini handina kukwanisa kuenda jonga, nokuti isusu hatingoende kwatisina kukokwa. Mutambo uyu wange une vene vavo. Mushanyiri ashanya mukati meconstituency ange ane vanhu vanga achida kuona specifically. Wangu usiri mutambo womunhu wese, wangu uri mutambo wemadzishe, machiefs edu anga achienda kunopiwa mabots. Mabots avo kwete emacommunities, mapersonal bots avo machiefs. Then kwabva kwapiwa mayouth ezanu PF newomen's league yezanu PF. So it was a closed club, the youngest club yemunhu wese. So because of that handina kuenda.